This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 8 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvino hazvitati zvanyatsoswatuka nyaya dzechikafu, nokuti nyika ichiri nedambudziko. Zuva rakanyanya kupisa, vanhu vedu vachine nzara, hatisati tanyatsoona kuti kuchamira sei.
Sangano reWorld Food Program rinoti mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzechikafu anoreva kuti sangano iri rave kusimbaradzawo kubatsira nyika. Tine hurukuro nemukuru weChristian Care Reverend Stanislaw Chatikobo.
Munyori mukuru Secretary General watanga taita vanonzi vaMoses Mzilanjo vanga vasiri kuita basa ravo nemazvo. Munhu anga achiratidza kukundikana, kusatorigona zvachose basa racho, uye vava neusimbe uye kusateerera zvavanga vaudzwa nestanding committee patakapedzisa kusangana muna August Gweru.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa naWelshman Ncube, zvichibva kukumiswa kwavaMuzila kubva pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reWorld Food Program kuChamembe kuAfrica vaDavid O vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti Zimbabwe inyika iri parumana nzombe kana kuti state of disaster ave kureva kuti vave kusimbisa mabasa ekutsvaga mari yekubatsira vanhu vemuZimbabwe. WFP yainge yati ichabatsira vanhu vanopfuura zviuru mazana masere munyika, asi inogona kuwedzera uwandu uhu. Payakati inoda kubatsira vanhu ava, zvainzi vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru ndo vaida chikafu munyika, asi iko zvino vave mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru. Mukuseya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weChristian Care waStanislaw Chatikobo.
Pari zvino hazvitati zvanyatsoswatuka nyaya dzechikafu, nokuti nyika ichiri nedambudziko. Zuva rakanyanya kupisa, vanhu vedu vachine nzara, hatisati tanyatsoona kuti kuchamira sei.
Mutungamiri wenyika vakatenda ivo kuti zvinhu hazvina kuumira zvakanaka, kana kuti iya yatingati declaration yedisaster munyaya dzezvechikafu. Izvi zvakakosha zvakadii kunemi vanhu vanoshanda muchibatsira vanhu nechikafu?
Zvakakosha chaizvo, nondo zvinobatsira kuti patinenge taakutsvakawo vabatsiri vachatibatsira kuti gone kuwana chikafu, vanonzwisisa kuti disaster yakadeclarewa kuti hakuna zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ndevapi vamunowanzoshanda nawe imimi vekunze apa panyaya dzekupa vanhu chikafu?
Tinoshanda nevanhu veWFP, ndo vatinowanzoshanda navo panyaya dzechikafu, neCanadian Food Grains Bank. Vamwe vanga vachitibatsira futi pari zvino iDan Church Aid, ndo vatiri kushanda navo. Tinotarisira kuti maybe kufamba kwenguva kune vamwe vachazouyawo vatagona kushanda navo futi zvakare.
Saka chikafu chacho chiri kuuya here pari zvino, kana kuti zvinenge zviri kutinetsei?
Isusu pari zvino hatisati tatanga chaizvo chaizvo. Vatakatanga navo ndevatanga vatipa makeshi. Vanga vachibatsirwa nenyaya dzemari kuti vagone kubatsirika navo, vagone kutsvaka pamwe nogona kurarama. Vamwe vanenge vaine matambudziko okubhadhira vana zvikoro, vamwe vane matambudziko akasiyana-siyana. Saka vanozopiwa zvavo mari kuti vagone kuita mapurogiramu zvavo nogona kuriitira mhuri dzavo, vachitengawo padhuze panenge paine chikafu.
Vari kupiwa mari?
vanopiwa mari vanopiwa mari inoringana inogona kutenga 10 kg saka vanowanzoti $10 pamunhu.
Vanga vari mukuru wesangano reChristian Care vaStandards Chatikobo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. National Standing Committee yebato reMDC inotungamirwa na Wales Mwencube yakasangana mukupera kwesvondo yakasunga kuti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaMoses Muzealand Lovu vabve pachigaro ichi. Mugwaro raburitswa nebato iri mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti bato ravo harina kugutsikana nemafambisirwo anga achiitwa basa navaMoseland Lovu, kusanganisira kukundikana kwavo kushevedzera misangano, kukundikana kwavo kugadzirira musangano mukuru webato uri kutariswa kuitwa mukupera kwegore rino nezvimwe zvakawanda. Tabata wachiwai kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano weMDC wakasangana kuBulawayo musi weSaturday nomba watarisa rwendo rwavafamba kusvika pare zvino. Tikaona kuti musangano unenge pane pamwe panga pane vanhu vachirovera zvipikiri vachisunga-sunga kuitira kuti musangano usaenda mberi, vanga vatyisa mabwe mberi kuitira kuti chitima chorusununguko chisafamba. Saka nokudaro takazoona kuti munyori mukuru Secretary General watanga taisa vanonzi vaMoses Muzealand Lovu vanga vasiri kuita basa ravo nemazvo. Munhu anga achiratidza kukundikana kusatorigona zvachose basa racho uye vava neusimbe uye kusateerera zvavanga vaudzwa neStanding Committee patakapedzera kusangana muna August kugweru, patakavataurira kuti vaifanira kunge vachizogadzirisa vachironga misangano kumiconsultation with the president. Ndo basa ravo rimwe ravanenge vanaro semukuru wesecretariat, vagadzire musangano mwedzi wega wega. But kubva ipapo kusvika nhasi vanga vachingo vava vasingatobatiki kana kuuya kumusangano kana kuronga misangano. Tikaona kuti musangano ungaindi mberi, regai tivabvise pachigaro ichi.
Saka kubvisa kwamaita vaMuzealand pachigaro ichi mavaisa papi?
vaMuzealand tavakanda mubhini mumarara, asi vanoramba vari ordinary member yepati havo kana vachida. Asi tatovabvisa kumusoro, havasi chigaro chavanacho, nyembe dzose tapurura. Tikatora amai Miriam Mangwende Mushai, vanga vari deputy secretary general, tikavakwidziridza. Zvatiri kutotaura izvozvi zvatotanga basa.
Asi kava muZealand vaudza kuStudio 7 kuti nyaya yamavadzingira kubva pachigaro inyaya yekuti ivo vakanga vanyorawo pamwe chete nevamwe tsamba kuna vaMoseland yekuti vasiye chigaro nokuti vari kutadza kuita basa ravo.
Takaiverenga mumanewspaper nanhasi tiri kungozviverenga kuti kwai vakanyora tsamba. Hatizivi kuti nani, isusu musangano hatina tsamba yakabva kuna vaMoseland.
Vanga vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWales Mwencube vakurawo nechihwai vari parunare neStudio 7 vari muHarare. vaMoseland Lovu vaudzawo Studio 7 kuti vatambira danho ratorwa nebato ravo zvichireva kuti vasiya chigaro chemunyori mukuru webato, asi vanoti vacharamba zvavo vari nhengo yebato reMDC. vaMoseland Lovu vanoti chakaita kuti vadzingwe inyaya yekuti ivo senhengo dzebato vakanga vanyorera mutungamiri webato waWales Mwencube tsamba yekuti vasiye chigaro vachiti vari kutadza kutungamira musangano. Vatiwo kunyange hazvo vabvuma kusiya chigaro ichi, havana kunge vatambira tsamba zviri pamutemo yekuti vaziviswe nezvekubviswa kwavo pachigaro. Mubato reZANU-PF munonzi maita kunetsana kunotyisa pakati pechikwata chiri kunzi Generation 40 chinonzi chinotsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vazotungamira, nechimwe chinonzi chiri kutsigira mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kupika kuti gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuvere havasi kuzobvumidzwa kupinda misangano yebato. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Ndinoona kuti zviri kuitika izvi kutungana kwembudzi. Nyaya iripo chai chai ndiyo kuti vamugade vari papi vanofunga zvipi vanoda zvipi vanozvida nguvai vanozvida sei ndozvinhu zvinofanira kutariswa kunyaya dzokunetsana muzano dzine nguva dzichiitika muzano asi kunetsana kunoitwa muzano nenyaya yesucession mukuru wezvinhu zvesucession ndiwo mbune chaivo vamugade vana vachiziva zvinenge zvichiitika ende vari vachiziva zvavanoda kukohwa nenyaya dzemafactions ayanenge achiitika saka vanhu vangataura zvavanoda vamwe vakaongorora vakati vamboi vachadzingwa vamwe vakati vamusango vachadzingwa nyaya iripo ndeyekuti uyo anenge achiita zvinhu zvaanenge akatumwa zvinenge zvine bhara ravamugadi ndiye anorarama
asi vamwewo vari kuti nyaya yekunetsana yakukanganisa zvikuru zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zvekugadzirisa nyaya dzezveupfumi nenyaya yekuwandira vanhu chikafu nekuti vanhu vari kupedza nguva yakawanda vachinetsana mubato iri
chero vakasapedza nguva vasinganetsani varume ava kubva pavatanga kutonga nyika ino kwemakore makumi matatu nematanhatu 36 years varatidza kuti nyika yedu haina kwairi kuinda zvakanyanya in terms of economic development haina kwairi kuinda zvakanyanya in terms of political reforms haina kwairi kuinda zvakanyanya in terms of reforming mainstitutions yedu nekuti tive nemainstitutions ari independent of the party kana kuti akasiyana nezvekuita nematongeri nebato rinenge richitonga saka dambudziko rataita nderekuti patakawana utongi hwejekerere hwakakosha muna 1980 vatungamiri vedu vakanyanya kutarisira panyaya yekuti ndichagara ndichitonga vanhu ava vezimbabwe sei vasina kutarisira kuti vachaita kuti vanhu vezimbabwe ava vararame zvakadii
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano rezimbabwe democracy institute dr Pedzisai Ruhanya vari paRunare naBlessing Zulu westudio 7 gweta rakaendesa mutungamiri wenyika varobert mugabe kumatare richiti havachafaniri kuramba vari pachigaro nekuti vakwegura vatinomuda ishe chinyoka vanoti vari kutarisira kuti nyaya yavo ichanzwikwa mudare muna kubvumbi uye havasati vavana tsamba kubva kumagweta ava mugabe mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata vachinyoka
bumbiro redu romutemo rinoti constitution rinotitendera kuti kana pachinge pane zvinhu zvinoratidza kuti utano hwapurezidendi nemafungiro avo hazvisina kumira zvakanaka tokwanisa kuinda kumatare tonokumbira kuti aiwa dai mambotarira muone kuti sekuru ava havasina kusvika here pokuti maybe kuda vakurisa kana kuti zvavakuvaremera munhu unozorodzewa
asi mune umbo here hwakati tsvikiti vachinyoka hwekuti vamugaba vachakwanise kuita basa ravo
matarisiro azvo zvinoita sokuti huripo nokuti pane vakambovavona kunyika inoi Singapore uko vachipinda muchipatara chinozikama kuti ichocho chinorapa vanhu vanenge vabatwa nechigwere chegomarara chinonzi cancer ende vanoramba vachiinda kuchipatara ichi pagore pagore zvinoreva kuti kana vari kuindako maziviro atinoita chigwere ichi ndeyekuti munhu unopiwa mishonga imwe yakasimba yekuti kana ukaitora dzimwe nhambo unomboita nguva refu usingafungi mushi saka ipapo pazvine zvaitika zvoreva kuti nyika inenge ichitengwa nani
ko vamwe vanotika mukana wenyu wekubudirira apa mudiki diki zvikuru nekuti zvamuri kutaura izvi zvinenge zvinoda kuti zviitwe nedare reparamende
zvinogona kudero kwatinobva kune mutauro wokuti kuzunguza muvuyu muchirungu ino shaking the baobab unogona kusvika pamuvuyu wozama kuzunguza uri umwe zvinotora nguva kuti utange kuzungunuka nokuhowa kwacho zvinotora nguva refu asi zvatatanga ipapa totangiravo ipapa zvichasvika pazvichabudirira napo
saka nyaya iyi munofunga kuti ichatanga kunzwikwa rini
kunana April, May, June uku ndokwatinogona kupinda mudare
mati mapindurwa here nemagweta avamugabe
aiwa hatisati
gweta vatinomuda ishe chinyoka vari paRunare muBritain vachitaura naBlessing Zulu westudio 7 Blessing abatawo vanotungamira bato reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku avo vanoti zviri kuitwa navachinyoka kutandanisa mhepo.
Ari kutamba nemakoti kungokanganisa pane kungokufarisa kwekushandisa makoti zvisina kana musoro zvisingaisiri nyaya dzemakoti. Nyaya yekuti mugabe rakura pamwe hauchakwanisi kushanda zvakanaka haisi nyaya inoendeswa kumatare, inyaya yematongerwo enyika inoishanda nesimba revanhu. Iyai tinoti muchirungu ndo nyaya yepolitics. Inyaya ingatorwa aibva kuvanhu vopopota vanhu kuno kunze kana kuenda kupalamende, haisi nyaya yedare. Kungava kungotamba nekuziya zvekuti uri kuzvidza dare, uri kukanganisira dare.
Semaonero enyu hapana chinobuda apa?
Handifungi kuti mubvunzo ungave wakanaka wekuti hazi kuti hapana chinobuda. Zviri pachena kuti hapana chinobuda nekuti hapana chinofanira kubuda pakadaro. Haungonyenyeya kukoti. Ndingapa muenzaniso kuti kana ukaona kuti iwe nemudzimai wako hamuchadanani, hauendi kukoti kunoti aiwa ndokumbirawo kuti ndidanane nemukadzi wangu. Ungatoenda kumwe pamwe kuna tete kana kuna mufundisi kuti zvipamwe vabatsire kuti zvishande. Matare haana kusikirwa chero chinhu chavangofunga. Saka uti ndaenda kudare ndada kuti mugadha adzi akura akambodonha pakati paipa. So idare renyika iti rinoita zvinhu zvakadaro.
Vanotungamira bato reNCAV vari nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vari kutungamira minamato yekunamatira murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vanoti vave kuronga kusangana negurukota rezvemitemo uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vavakumbire kuti hurumende ibatsire mukutsvagwa kwavadzamara. Vadzamara vari kusvitsa mangwana mwedzi gumi nemumwe chete vapambwa uye pasina ruzivo rwekwavari. Sangano reZimbabwe Divine Destiny rakabatana nemhuri yekwadzamara varongwawo semwedzi yose kuita munamato wekunamatira vadzamara mangwana masikati muAfrica Unity Square, inoo nzvimbo yaishandirwa navadzamara mukuratidzira kwavo, vachikurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro. Vari kutungamira urongwa hwekunamatira vadzamara Bishop Anselmo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vasangana nhasi sebhodhi reZimbabwe Divine Destiny vakasunga kuti vakurudzire vana veZimbabwe kuti vabude vabatane navo mukuedza kwavo kunyaradza marwadzo akakonzerwa nekutsakatika kwavadzamara. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongo mangwana chipiri chetinenge 9 February tinenge tichicherechedza mwedzi mugumi nemumwe chete yavemanhutaidzamara asatakawanika. Saka tiri kubuild up for my activities, tiri kuka vanhu vese vanokwanisa kuuya palunch hour muAfrica Unity, zvikuru sei vafundisi vemacivic society nemaindividuals vakasiyana siyana, mapolitical parties, mariprogressive novakurudzirwa zvakare kuti vauye kuitira urongwa ihwohwo.
Zvii zvitsva zvamungati zvichapiwa pamunamato iyi? Tichiona kuti magara munongoita minamato yakadai asi hapasi kunyone kwashanduka.
Zvichaitika ndezvekuti tichange tichinamata, asiwo chaizvo chaizvo tichange tichiratidza kushushikana kuripo pakati pedu nekuda kwekusange hurumende ine chayakagona kuita nekuda kwekutsakatika kwemumwe wemazimbabweni. Uyezve tichange tichikurudzira mapurisa edu kuti sekutaurwa kwazvakaitwa nevatongi kuti vasimudzire ndima iyi, vaite zvavanofanira kuita kupota vachizivisa nyika uye nemhuri yekwadzamara kuti nyaya iyi vasvika papi nayo.
Maive neurongwa hwekunyorera tsamba kugurukota rezvemitemo uyezve vari mumwe wateedzeri vevatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa, masvika papi neurongwa uhu uyezvi zvamaida kukurukura navo?
Nhasi tanga tichokurukura mubhodhi redu reZimbabwe Divine Destiny tichingobvumirana kuti delegation yacho inenge yakamira sei. Saka gwaro racho ravapo rangosara kuti tingorikwenenzura. Saka tatungamirira chikwata ichocho nevamwe vafundisi vatatu nemumiririri wemhuri yekwana dzamara. Tinotoenda kunovaona, ticharonga mangwana kuti tingakwanisa kuronga appointment yacho zvakaita sei.
Vanga vari kutungamira urongwa hwekunamatira vaita edzamara Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Canada yazivisa kuti iri kuzopa mimwe mwedzi mitanhatu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisina mapepa kuti zvigadzirise ugaro hwazvo. Izvi zviri kuitirwawo zvizvarwa zvekuHaiti. Mashoko aya anoreva kuti vanhu vainge voda kudzingwa nekugara vasina mapepa akakwana vave nemukana wekugadzirisa mapepa avo kuti vasabviswe nechisimba munyika iyi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti havasi kushamisika nehunhubu hwavanoti huri kuitwa neNorth Korea hwekuramba ichikanda zvombo zvehondo zvayakanzi isaita neUnited Nations. VaObama vati vachaita hurukuro nasawira weNorth Korea China kuti izvi zvimiswe. Vanhu vakawanda mumigwagwa yekuNigeria vanonzi vave kurarama nekutengesa mabhuku akamboshandiswa nevamwe kusanganisira vatungamiri venyika yeAmerica ayo anonzi ari kutengwa zvakanyanya. Izvi zvakonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika iyi. Madzimai akazvitakura pamwe nevane vana vacheche vari kufarira homwe yemari yakaparurwa nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. Zvoreva kuti vanenge vorapwa pachena panguva yavanenge vanhu vazhinji vari kuchema nerekuti mari dzekuzvipatara dziri kudhura zvisina mukare akamboona. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Bazi re-EU rakapa bazi rezveutano mari inosvika mamiriyoni makumi mana nematatu kuti ibatsire kurapwa kwemadzimai akazvitakura, kuongororwa kwavo nguva yavanenge vakazvitakura uye kurapwa kwevana vane makore ari pasi pemashanu. Mari yakaiswa mudura remari yezveutano yeHealth Development Fund kana kuti HDF. Mari inotarisirwa kushandiswa mumakore matatu achatevera kusvika muna 2018. EU yakatanga kubatsira Zimbabwe nehomwe yemari iyi muna 2011. Vachitenda basa riri kuitwa neEU kuburikidza neUNICEF pagungano rakaitwa muchinoi svondo rapera, amai Midia Mamombe vanobva kuHurungwe vanoti vanofara nechirongwa ichi.
Nyaya iri kutiyamura nemhaka yekuti kumashure uku kuti munhu unziwa nemwana ukafungwa kuti unosunungukira kuchipatara waiona zvakakuremera nokuti mari mudzimba chaimo hamuna.
Amai Serevina Charima vanogara kututi kumakonde vanoti vakayamurika zvikuru nekuti havana kubhadhara mari yemateneti uye mwana wavo akatariswa nenguva pasina mari yavakabhadhara.
Isusu takayamurika sevanhu vanogara kumamisha kumanharaunda. Tiri kukwanisa kuti vanhu pavanenge vakazvitakura vanokwanisa kuwana mari shoma shoma kana kutoshaya zvachose vozogara mudzimba. Saka nekuda kwedhonai zvakatibatsira kuti isusu takuwana mukana yekuti vana mai vose vari kuwana mikana yakareruka yekuti vanonyoresa vachibereka pachena. Uyewo vana vari pasi pemakore mashanu vari kurapwa mahara zvirwere hazvizorambi zvichi ipararira munharaunda.
Amai Charima vanoti izvi zvakakosha sezvo madzimai akawanda anga ave kusunungukira mudzimba.
Nokuti pamwe unogona kusunungukira neoperesheni pamwe unogona kunzi parikudiwa mari dzakati iona zvakakureruki zvakakuremera kuti ungochikwanisa kumira pazviri iona kuti kana kubereka kwacho bheta ndisiye.
Amai Tsvarima vanoti vanofara nekuti vave kubhadharirwa mari dzekufambisa nemotokari yekutakura varwere.
Kazhinji sevarimi tinowana mari kamwe chete pagore, saka zvaive mutoro chaizvo kune munhu anenge abata pamiri.
Asi kunyange hazvo mamwe madzimai asabhadhare, chakashamisa vanhu vakawanda ndechekuti mamwe madzimai ari kumanikidzwa kubhadhara mari dzemateneti pamwe nekugara muchipatara chechinhoi. Amai Angelina vanoti vakabhadhariswa mari yemateneti pachipatara chechinhoi.
Vanoti kana warara pano mubhedha unocharja $9, ukarara futi mangwana unocharja futi $9. Aina angu angurara zvawanti.
Asi vachitaura nevatori venhau pagungano iri, mukuru wechipatara chechinhoi vaColette Mawire vanoti mari inobhadharwa nemadzimai anenge akazvitakura ndeyekutenga zvinhu zvinoshandiswa pakusununguka chete. Vachitaura pagungano iri, mukuru anoona nezveutano hwemadzimai akazvitakura mudunhu reMashonaland West Dr. Justin Mudavanhu vakati vanoshushikana zvikuru nekuda kwekuti madzimai matanhatu anofa pazuva rega rega achibatsirwa munyika. Gurukota rinoona nezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana Dr. David Parerenyatwa vanoti vanofara nemari yakapiwa iyo inoyamura kuti muzvipatara muwanikwe vana chiremba. Dr. Parerenyatwa vanoti pachipatara chega chega pane vana chiremba vatatu zvichikwira kuburikidza neHDF. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekunetsana kwevakuru mubato reZANU PF uku vanhu vasina mabasa nezvekudya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti ratigwa kufonerai. Kambo mabasa kubva kuna mukoma Thomas Tafirenyika Mapfumo. Nguva yekuti tionekane yabva yangosvika, asi tisataonekana rakaiti kupei musoro wenhau dzanhasi. Sangano reWorld Food Program rinoti mashoko ava Mugabe ekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika anoreva kuti sangano ravo rave kusimbaradzawo kubatsira nyika. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa naWorldsman Ncube apo vamuZealand Lofu vachibviswa pachigaro. Tabatashwa kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndichitumirira zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande namavlas Mhlanganya uye.